FC Platinum yarovara resiti 2-0 ndokwedzera mapoints ayo iri pamusoro petafura kusvika pamasere pamusoro pechicken in iyo yaita mangange 0-0 apo yashanyira ZPC Kariba kunyamunga stadium. Kukunda uku kwasiya kugona kunenge kudada yave nemapoints makumi mashanu mapoints gumi nerimwe chete zvekare pamusoro pedynamos iyo iri pachinhano chechitatu. Kunyange hazvo Dynamos iri kutamba neBlue Chiefs mangwana, vakawanda vanotevera nhabvu munyika vanoti mukaha wavepo pakati peFC Platinum kune rimwe rutivi nechicken in neDynamos wakurisa zvekuti hauchavharika. Asi murayiridzi wemutambo uyu Mugova Benjamin ari kuramba mafungiro aya.
Tambo weligi wakafanana nemarathon, kumhanya marathon kana kuti 12 rounds dziyadziya dzinomhanywa tii vanhu vachitenderera, hazvirevi kuti anenge ari pamberi ndiye uchabuda akadaro.
Asi FC Platinum haisiriwo yega iri mumufaro nhasi, asi Caps United zvakare iyo yashanya kugweru ndokunotora mapoints ese matatu mushure mekurova Wawa 2-1. Wawa yaramba iri pasi pasi petafura nemapoints gumi nemasere. Musi uyo zvekare zvikwata zvemauto zveZimbabwe National Army zveBlack Rhinos neCranbourne Bullets zvasangana, Rhinos ndokukunda 1-0. Oyo wanga uri mutambo wekutanga waStanford Sticks Mutizwa kuratidza Rhinos zvichitevera kudzingwa basa kwaHebert Marowa pakati pesvondo. Totarisa mutambo wecricket. Chekwata cheZimbabwe chasimudza gadziro yacho T20 World Cup zvine mutsindo mushure mekurova vashanyi veBangladesh nemaranzi gumi nemanomwe muHarare Sports Club nhasi Maskati. Chikwata ichi chiri kutenda maranzi abva kuna Wesley Mandevere uyo akanda makumi matanhatu nemanomwe 67, Sikanda Raza uyo akanda makumi matanhatu nemashanu 65, naShawn Williams uyo abuda nemaranzi makumi matatu nematatu 33 kuti Zimbabwe isvike pamaranzi mazana maviri nemashanu 205. Asi Bangladesh yatadza kusvika kana kudarika maranzi eZimbabwe aya ndokwanisa maranzi zana nemakumi masere nemasere chete 188. Izviri kureva kuti Zimbabwe yatungamira 1-0 makundano ane mitambo mitatu aya. Mumwe mutambo weT20 pakati pezvikwata zviri izvi uriko mangwana, mitambo iyi ichizopera nemusi wechipiri svondo rinouya. Murayiridzi wemutambo wecricket Leonard Namburo anoti nzira yegadziriro yatorwa neZimbabwe yakanaka zvikuru.
Tikatarisa purogiramu yavo yavainayo vachatamba neIndia, saka kugadzira kwakarese ikuku kugadzira kwakakosha stereki bhikozi Bangladesh neIndia itimu hombe, saka tichavapa kugadzirira kwakanaka.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neIreland, Scotland neWest Indies kumafainari T20 World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.